Hello mama.
Hello mwanangu. Wakadiko mwanangu.
Ndiri bhoza angu muri sei akazere mukomana.
Ah mukomana asati asvika asi ndinoimba mazuva mashoma anotevera anenge asvika zvake.
Ah what is okay mskepo.
Ayo andinotenda waita basa mwanangu.
What is bye.
Bye bye.
Boy.
Fool. No one knows tomorrow. Pano zetu mangwana kune. Saka zvandoita zvisindira nemoyo. Drama yangu sazochemenini. Ndokanda read the test tapes ahead inside the move. Uzandiziyo tumberi kune. Kwa faida confusion sana nyura. Cause I know ntemba nini. Yeah. Andiro azochinjie roi mwana wandakabereka. Ndizvere izvi zvaiverenga. Shanda sebenzi ndosaka ndichigara ndakarembera. Fungwa dzinogara dzakaremerwa. Four. Mama ndondoari ndikasafone muke. Namuje noni chenge every day. Nukutedzera zvamandudza nchiri mulane. Namaje noni chenge every day. Ne hora dzanosangana nazo dena ndiri week ndaira give up. But now don't you see kuti pese panongoitira mistake ndinenge ndichodzidza. Ndigete kuti loud ndandiri react forward ndandiri verse and torrent this no piwa. Andikiswe murau ndanivunduke feeling ngandigumbuka and torrent this no piwa. Four. No one knows tomorrow. Panozoti mangwana kune. Saka zvandoita zvese ndira nemoyo. Drama yangu sazochemenini. Ndokanda read the test tapes ahead inside the move. Uzandiziyo tumberi kune. Kwa faida confusion sana nyura. Cause I know ntemba nini. Yeah. Andiro azochinjie roi mwana wandakabereka. Ndizvere izvi zvaiverenga. Shanda sebenzi ndosaka ndichigara ndakarembera. Fungwa dzinogara dzakaremerwa. Just as well.